Nikila yumva ku maso ngo cyo cyari cyangwa of the girl child. As you know, with this year thing we're doing on our time, our right, our future. I came up in a campaign, you know, to just one pet campaign for the girl child.
Saka pari zvino mune vamwe here vamuri kushanda navo kana kuti muri kumhanya nechimuti chenyu mega?
Aiwa, I just met with my friends. Handina organization and family.
Ivo vagari vemudunhu ramuri tanzwa kuti muri mumasvingo vari kutambiranawo sei nechirongwa chenyu ichi?
To be honest with you, last year takambokolecha kuti mapedza shama mudzangu. Tinongoenda kucommunity and around our friends, business people in Mashingo, and all vanotidetsera. Ndosvikaona tandokumbirawo mapedza and give us mapedza tinodonata. That is how we have been making.
Chakakusundai kuti mupindewo muchirongwa chakadai chii?
Okay, what happened is, you know, I always when we start talking about menstruation, in my community that TV, I see my Kasunuka. For example, it's not dependent in the Chicole to my pen. There are community to show people this. They're talking about yes, the market, the menstruation. So people don't get everyone, I understand that because this is something that happens to a woman's body and it's okay and it's totally normal. Campaign if I took me to the thing that was kinda good, but I'm saying you should also understand this is normal and it's not something to see.
Kunewo dzimwe hama dzinogona kubatsira mumasvingo imomo nekune dzimwe nzvimbo vasiri kuziva kuti kuna Miss Tina uko vari kuitawo zvavari kuita vangangode kukubatsira iwo vanogowana ikupi?
Tina vanowanikwa pa 0774 565 222